Vatatu ava avo vanoti vakapambwa nevanhu vasati vavekuzivikanwa vakanosiwa kwamuchapondwa kubindura muna chivabvu vari kupomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Vatatu ava vakazosungwa nemapurisa mushure mekuwanikwa kwavo vakabhadhariswa mari yechibatiso zvirugumi zvemadhora emuno pamunhu vakanzi vamhangare kumapurisa katatu pasvondo zvichitevera kutadza kuvapa zuva rekutongwa kwenyaya yavo sekuimbiswa kwainge kwaitwa nevachuchusi. Magweta avo akumbira Dare kuti rirerutse mabail conditions avo izvo zvarambwa neDare. Rimwe remagweta evatatu ava vaobeishava vaudza Studio 7 kuti Dare rati mabail conditions aripo anokodzera.
Tatiri muDare tichida kuti mabail conditions evasikana ava anzi rerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo, saka Dare razoongorora rikati aiwa nyaya iyi ichangopinda pamberi pedare mazuva mashoma apfuura. Hatifungi kuti maconditions atakapawa akanyanya, ngavarambe vachidaro. Kana musina kufara nazvo munoenda ku High Court. Isu tinoona senge zvakakodzera kuti varambe vachiita maconditions iwayo.
Vashava vati vachataura nevatatu ava kuti vokwidza chikumbiro ichi kudare repamusoro here kana kuti kwete. Dare repamusoro ndiro rakavapa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge dare ramagistrate raramba. Nyaya iyi ichadzoka kudare zvakare musi wa13 Nyamabvuvhu. Mune imwewo nyaya, komiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee nhasi yaita bvunzo dzekutsvaga vanhu vachadumwa kuve nhengo dzekomisheni yeZimbabwe Media Commission. Vanhu gumi nevasere vapinda mubvunzo dzanhasi, uye pavanhu gumi ava pange paine madzimai mashanu. Vamwe vapinda mubvunzo idzi vanosanganisira sachigaro wechikamu cheEnglish paUniversity of Zimbabwe, Professor Rubima Goshongwe, mukuru wekambani yeAB Communications Amai Susan Makore, vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation Ompile Marupi naMcwele Chuma, Dr. Philip Pasirai, pamwe nevarayiridzi vezvidzidzo zvenhau paGreat Zimbabwe University vaJasper Maposa navatichaona zinumwe. Komiti yeParamende ichabuda nemazita gumi nemaviri aichaendesa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadume vanhu vasere vachapinda muZimbabwe Media Commission. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaTavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi izvi zvichaunza komisheni nekukasika kuti ivandudze mashandiro evatapi venhau nemabasa avo munyika.
Sevatapi venhau vange vachitarisana nezvakawanda zvinosanganisa kumbunyikidzwa, kusungwa, kuvhiringwa mabasa kwekuti iko vashandi vekomisheni vange vasingakwanisi kunge vachizvigadzirisa pasina musangano wakakwana unosanganisira makomishina nevashandi, nekuti makomishina ndo anopa gwara remusangano, gwara rekomisheni, uyezve vanotora gwara rematanho kana pane zvinenge zvakanganisika. Saka chatinotarisira ndechekuti bvunzo dzaitwa nhasi dzive jekerere, vanenge vakwanisa kukunda vobudiswa kuti vakakunda zvakadii, vozoendeswa kundogadzwa.
Pave nemakore mashanu bhodhi reZMC risina makomishina, izvo zvange zvave kukanganisa mabasa ekutapwa kwenhau munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.